zviripo zvikuru mucherechedzo wekuti bandiko rinobatwa nevechiuto ranyanya kukwiridzirwa pasi pezanupf inotungamirwa navamunangagwa, tichiona isusu kuti vakazogadzwa kupuhwa chinzvimbo chekuita political komiza mubati wekurongwa kwemusangano wezanupf ndimeja general Engelbert Rugege, uyezve kuti manga mutori nemamwe vechiuto vangavari musangano iwoyo wezanupf. Saka iko zvino tichienda mberi zviri pachena kuti mauto akabata chikamu chikuru nevaimbova vari rwuverusununguko vaovetrans do vakanyanya kukwidziridzwa paungano rezanupf rakaitwa muHarare.
Pane zvakaitika zvese izvi, pane chamunoona here chinogona kubatsira vanhu kana kuti chingagona kufadza vanhu kuti pane zviri kurongwa zviri nani?
Mashoko emutungamiri wezanupf vaemarson Mnangagwa ekuti nyika yezimbabwe inoenda kusarudzo gore rinouya, mashoko akanaka. Asi chakanyanyokosha ndechekuti sarudzo idzodzo dzinge dziri sarudzo dzakanaka, dzisina dziri zhonga, uyezve zvisina kuti mauto anopindira. Tinoziva isu nguva yapfuura, makore apfuura, kunyanya gore ra2008 mauto akapindira pakava nevhizhonga yakanyanya panyaya dzezvemashongerwo enyika nesarudzo. Uyezve mamwe mashoko asina kunyanya kufadza akabuda pamusangano wezanupf mukuru wakaitwa muHarare ndeyekuti vamutsvangwa vaiita sekuti vanoti ivo pakuenda kusarudzo kuchange kuine kubatana nekutyidzana pakati pemusangano wezanupf nemauto ezimbabwe, vachiita kuti vatsvake kuti zanupf ikunde musarudzo. Mashoko iwawo haana kunaka zvachose.
Chii chamunoona pamashoko iwayo?
Tinoona paine dambudziko rekuti kana musangano wezanupf uchitora mauto enyika sokuti varwi vebato rezanupf, zvinenge zvoreva izvo kuti ko vanhu vasiri muzanupf, uyezve zvinenge zvichitaridza kuti pane kakutyorwa kebumbiro remutemo renyika. Mauto haafanire zvachose kuti apinde mune zvematongerwo enyika, uyezve takatoonawo kuti vatungamiri vemauto mutungamiri wemauto ezimbabwe vageneral Constantine Chiwenga vaiva kukohwo kusangano zanupf, zvisingatarisirwi munyika inde kutanga kuchiitere kuti ko vanogobatei kumusangano wezanupf munhu anotungamira mauto enyika yese. Izvi hazvina kunaka. Ukama huripo pakati pezanupf nemauto ukama husina kunaka zvichatsva ramangwana, nekuti tinoziva kuti kana mauto achinge orwa achirwira divi rezanupf asingarwire divi renyika yezimbabwe yese, panenge paine dambudziko ipapo.
Zvikino zvekare kusouth africawo kune nyayawo dziri kuitikawo dzeanc. Tinoziva kuti anc ine musangano wavo iwo mukuru. Munoona chinyi pane zviri kuitika kuanc zvingadaukira kuzimbabwe?
Pane mutsauko mukuru kwazvo nemukaha panenge pakati pemusangano mukuru weanc uri kuitwa kuno kusouth africa nezvatakaona kuzimbabwe, nekuti chekutanga pamusangano mukuru weanc uri kuitwa sarudzo dzekusiyana achatora matombo kubva kuna vazuma zvichienda mberi, hatina kumboona vechiuto kana vatungamiri vemauto vachisvikapo kana kuti vachitaurawo pfungwa dzavo, kwete zvakangosiyirwa kune zvevematongerwo enyika. Kutatsurana kuri kuita vanotungamira angari mutevedzeri wevazuma Cyril Ramaphosa aimbova mutungamiri weafrican union commission mai Nkosazana Dlamini Zuma vari kutatsurana pasina kupindira kwemauto kana kuti zviri pachena. Tinoziva kuti musiri mesarudzo idzi kutanga kwaiva nemumwe mutungamiri weanc, asi hazvina kana kumbozungurusa vemauto. Tinoziva kufanira kuti zviitwe zvatinorunzirawo kuti dai nyika yezimbabwe zanupf yaonawo kana izvi yagona kusiya mauto kune zvematongerwo enyika, kuitira kuti utongi hwechitetere hukwanise kusimbiswa. Toziva kuti mauto ndeye munhu wese, ndeye nyika yese yezimbabwe, haana bato ravanomirira kana kuti ravanotsigira chete.
Pavanhu vari kukwikwidza muanc, wamunoona kuti angaite nani kuzimbabwe ndiani?
Pano tinepe asi maonero atinozviita pavaviri vari kutungamira pari zvino. Pana mai Nkosazana Dlamini Zuma na mtezuri nika za Cyril Ramaphosa. Tinoona kuti Ramaphosa vanogona kubatsira kuita kuti zvive nane paukama hweZimbabwe neSouth Africa, nekuti kana tichitondera mai Nkosazana Dlamini Zuma ndo vainge vari kutarezve kunze kwenyika panguva iyo vamveki vaitungamira nhaurirano kuna 2008 kuZimbabwe. Basa ravo hatina kufadzwa naro maitiro avaiita. Saka tinoona sekuti Ramaphosa kana vakatinge vapinda panyanga zvikabatsira muZimbabwe kusimudzira ukama nekutsidzana nekuenda mberi kwekodzero dzevanhu dzeZimbabwe vari kumusha avowo vanenge vachitsvaga upoteri munyika yeSouth Africa.